Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 27 dzinodzokorora ndira 27 2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubato reZANU PF munenge mapindwa naPongwe nekunetsana kuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa voramba vari panyanga here kana kuti kwete. Zvitoro zvikuru zvave kuvhara zvichisiya vakawanda vasina mabasa. Sadik yoronga kuita musangano wechimbi chimbi kugadzirisa zvino muDRC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vezvitoro zvikuru munyika reConfederation of Zimbabwe Retailers rinoti riri kushushikana zvikuru nekuvhara kuri kuita zvitoro zvikuru pamwe nemahorosero uye riri kukurudzira hurumende kuti ipindire boka rezvitoro risati ravhara zvachose. Sangano iri rakaburitsa gwaro nezuro svondo richichema chema nekuvhara kwezvitoro zvinosanganisira N. Richards kuTenwald, Spar kuQueensdale, Choppies kuBulawayo uye zvimwe zvitoro zveMohammed Musa muHarare nemamwe maguta nemadhorobha. Vezvitoro zvikuru vanoti vari kumanikidzwa kukwikwidzana nevezvitoro zvidiki vasiri kubhadhara mitero uye zvinonzi nevamwe vanhu ava vezvitoro zvidiki vari kupinza zvino munyika zviri kunze kwemutemo. Zvichakadaro, hurumende inonzi nesangano renhau repadande mutande renewswire yaburitsa gwaro remutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument riri kutara zvinhu zvinonzi zvinenge zvichipinzwa munyika zviri kunze kwemutemo kana pasina magwaro anoratidza kuti zvakabhadharirwa mutero wekupinzwa munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri zvinonzi zvinosanganisira zvinodhaka, zvinwiwa zvinodhaka pamwe nezvisingadhake, simende, mbatya, butsu, shuga nemupunga. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvepfumi uyachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwewo maonero avo.
Kuvharwa kwemashop maretailers sekuona kwemaita ndo maresults enyonga-nyonga dzematongerwe ezvenyika nyaya dzepolitics. Confidence munyika hamuna, vanhu vakapera simba, vanhu vakapera rudo, vanhu vakapera mweya.
Zvii zvingadai zviri kukonzera zvose izvi, Professor Mugano?
Mashopu avhara nhau yecurrency crisis. But currency crisis, kudonha kwezigi, kushaiwa simba kwemari, masymptoms edambudziko guru rinoreva kuti hatina hurumende ine capacity yekutungamira nyika inotendwa. Inoita kuti kana munhu akagara kwaari ati mari yangu ngairare mubhengi. Saka kana isingarare mubhengi mari yangu ndichindangoibata ndotoichinja ipapo. Tinoita chinonzi currency crisis nekuti mari haiwani simba. So zvinotiwo South Africa kana kuBotswana kana Namibia zvekuti munhu anoshandisa bank kuita matransactions. Munomu is a cash yatinoshandisa tichitidza mari yenyika nekuti hatitendi vari pachigaro kuti pachigaro pane vanhu vane maoko emakudo anonongera nekuorera pasina kushanda. Ndosaka makanzwa Vice President General Chiwenga achitaura kuti corruption yava security threat. Saka hakuna munhu anotenda nyika ine corruption yakakura seZimbabwe.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kubva kumasangano anomirira vezvitoro ivava vemabhizimusi pamwe chetewo nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Tinofanira kunga tichigadzira mapolisi anostabilize currency, nyaya yehuri, nyaya yeproduction. Saka dambudziko rinoita kuti kana tisina kugadzirisa hurumende, hurumende iripo inge iri inotya kuba kuita corruption. Kana pane corruption, nyika ine corruption yakanyanya hapana production inoitika. Kana pasina ma savings anopinda mubank, mari ichipinda mubank, hapana production inoitika. Saka hurumende inofanira kutrustwa nevanhu. Saka chekutanga kudzoka back to politics. Zvese zvema association zvimotaura zviri kwaye ma association ama association agara chingochemaka ema retailers. Vanyora tsamba varingobunguza vesizeta vekonfed Zimbabwe Industries vanonga vachingoridza mhere vari kuridza mhere kumuna asingazivi zvaanoita because hurumende ya munanga iri incompetent
ndezvipi zvimwe zvazvinokonzerawo kune vezvitoro pamwe nevatengi
tasvika panguva yeprice control yanga iriko yaini 2008 mitemo inonga yatemwa nehurumende yekudzikisa maprice price yemari inonzi exchange rate ndiyo price yemari foreign currency ndiyo iri kucontrolwa nereserve bank veishandisa inonzi financial intelligence unit ndiyo yaita kuti mari ishayiwe simba ndiyo yaita kuti mashops abroke nekuti vari kumanikidzwa kabatirwa hamera musoro kuti shandisa official wallet apa black market yati iri kure saka ndiyo zvaita makambani adoni asi kwezvabvira epolitics nekuti hatina hurumende inotendwa
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muSouth Africa muchinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare ne Studio 7. Vamwe vakuru musadiki vanoti vatungamiri venyika dziri mugungano iri vari kutarisirwa kuita musangano wechimbi chimbi kuzeya nyaya muDRC umo mune kurwisana kunotyisa pakati pevakapandukira hurumende veM23 nemauto ehurumende esadiki neUnited Nations. Mauto ekuSouth Africa mapfumbamwe nevamwe vatatu vekuMalawi vakaurayiwa nevechikwata cheM23 chiri kutsigirwa neRwanda. South Africa, Malawi neTanzania ndidzo nyika dzemusadiki dzine mauto ari muDRC. Mauto eM23 aya anoti atora dhorobha reGoma mushure mekurwisana kwakasimba nevari kutsigira hurumende yeDRC. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Ndofungidzira kuti DRC inoda kuti regenerate zvikuru tungamiriro weregion rinosada ipindire nekukurumidza. Todzira zvedu kuti vano vakatumira masoja. Asi zvinoratidza kuti panga pasina kuplana kwakanaka nekuti SADC ikatumira masoja kuyosvika yozonyadziswa zvakadai pasina nguva yapinda zvotaridza kuti hapana kuplana kwakanaka. And zvinotiita kuti titye kuti nyaya yeregional stability kana kuti runyararo nekugarisana kwevanhu zvakanaka muregion ino ichafamba sei. So parizvino situation yekuDRC iri kutaridza kuti M23 iri kuita maadvances. I think taona tsamba yavareleasa makuseni notaridza kuti vatora Goma.
Pane njodzi yei?
Fiya yedu ndeyekuti vanogona kuramba vachitofamba kusvika vasvika kuKinshasa. So maybe maapproach yedu atiri kuita kugadzirisa nyika dzine mhirizhonga seSADC ari kutaridza kuti haana kunyatsoti simbei. Tinoda kuti titarisezve kuti chii chatinofanira kuita panoitika mhirizhonga. Toziva kuti Samimi yakanga iri muMozambique chibva yabviswa yakuendeswa kuDRC. Mamisheni iwaya handifungi kuti kuMozambique kana imo muDRC aita masuccesses but zvinorevawo kuti zvinogona kukonzeresa muregion kuti panofa masoja dzimwe nyika vachitraya kuchengetedza runyararo kana zvisina jekerere yekuti plani yacho iri kushanda here ichahwina here. Maordinary citizens anokwanisa kuzotanga kuita hasha kuti muri kutora vana vedu muchinovauraisa kwakati zvisina benefit kuvanhu vemuAfrica vemuSADC asi zvichingobhenefita ivo vanenge vachitonga.
Saka poitwa sei vamutandiri kugadzirisa dambudziko iri?
SADC inofanira kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga kumeka shuwa kuti vanzwisisa dambudziko riri muDRC vonisa kufa kwevanhu kana kuurawa kwevanhu because nyaya dzatakanzwa for the past year dzinotaridza kuti vanhu vakawanda zvizhinji vakafa and zvoda kuti zviiswe pajekerere kuti manumbers iwayo akamira sei uye kuti zvingaitwe sei kuti tichengetedze upenyu hwevanhu. Then chimwe chacho ndechekukwanisa kumira kuti vaungane as a matter of urgency seutungamiriri weregion wodiscasa nyaya iyoyi yeDRC kuti voita sei kuti demokrasi isevwe, upenyu usevwe, nekuti sezvandambotaura takafita kuona marebels achiramba achiuya kusvika asvika muKinshasa, nekuti intention yemagroups yakaita seM23 think inozivikanwa. So inoda kuti igarirwe pasi neutungamiriri weSADC woona kuti wofamba sei kuti vaprevente what you have seen in the north, which could be kubviswa kwehurumende nechisimba.
Vanga vari mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunhare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Apa padiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai pa Facebook page yedu patinoisa link yacho. Makateerera ku Studio 7 tichitepenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mumiriri weAfghanistan achibva kuchikwata cheTaliban chiri kutonga ayambira America nhasi kuti isiyane netsika yekutyisidzira kuti ichadzosera zvichitevera kuchengetedzwa kwezvizvarwa zveAmerica zviri munyika iyi. Mumiriri weTaliban muQatar, Suhail Shahin, audza VOA kuti urongwa hwavo ndehwekuti vawirirane pamatanho ekutora kuburikidza nenzira dzine runyararo. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF. Mave kuratidza kuti mave nezvikwata zviviri, chimwe chiri kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechimwe chichitsigira mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Zvino zvinenge zvaita manyamamiri nerongo muZANU-PF. Izvi zvabuda nhasi pakuradzikwa kwegamba renyika vaJustin Mpamhanga kumarinda eHeroes Acre. Vanotsigira vaChiwenga vange vachiimba nziyo dzekuvarumbidza, ukuwo vamwe vari kutsigira vaMnangagwa vange vakapfeka hembe dzekuti varambe vari panyanga. VaChiwenga vadzokorora mashoko avo ekushora uhori hwavanoti hwauraya nyika.
Our vision 2030 is for all of us. Kwete za muno timbinga kuhondo taiziti sigananda. Zve ubvanzu ubvanzu kujika kwe mumi takasiramba.
Mashoko vaChiwenga aya ari kuuya panguva iyo vamwe vakarwa hondo vakaudza vatori venhau nezuro kuti munyika manyanya uori, nekudaro vaMnangagwa vave kufanira kusiya basa. Nhengo yeZANU-PF Central Committee uye vari nhengo yesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaBlessed Geza vakatsoropodza zvikuru vaMnangagwa vachiti vatadza kutungamira nyika.
Saka tinokumbira kuti ibva murunyararo, ibva murunyararo, because kana kana mamurunyararo vanhu vachashandisa gumiro remutemo kuita zvavanokwanisa according to the constitution kuti uende.
Chimwe chikwata chevakarwa hondo chaitawo musangano nevatori venhau muHarare chikakurudzirawo kuti vamunangagwa vasiye masimba. Vachitaurawo neStudio 7 kumucheto wemusangano uyu, muimbi ane mukurumbira uye ari murwiri wehondo yerusununguko vaClive Malunga vati hapana chagonekwa navamunangagwa chingakodzera kuti vanzi varambe vari pachigaro.
Imbonditaurirewo zvavakavamba president, zvamunoti imimi president vakavamba chakati nechakati nechakati, ndotoda kuti vapedzisa. Handizi kumboona marodzi mune mapothole muzvipatara hambo zvino hazard kuchikoro zvikoro muno zvakafa kudhara nechaka.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaDarlington Chigumbu vati vanowirirana nevarwuri verusununguko vari kuti vamunangagwa varemerwa nemutoro.
Tinonzwawo zvekare kufara kana tichiyanzwawo vakaenda kunorwira nyika ino kuti inge ichisununguka vachisawo pfungwa dzavo panyaya yezvekuti tiextende makore emutungamiri wenyika kusvika kuna 2030. Pfungwa dzavo I think ipfungwa dzekuenderana nepfungwa dzakawanda dzevana vemuZimbabwe kuti kotadireko kuti tipfudzire makore.
Mutauriri webato rezanu PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti sebato vanotevedzera zvinenge zvataurwa nebato. Vati vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda asi hazvirevi kuti vanenge vakamirira bato, asi vanoongorora zvematongerwo enyika. Uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati vachiwenga vane rimwe chete nevarwiri verusununguko panyaya yehuori kunyange vasiri kudoma vanhu nemazita.
Mashoko avachiwenga ekuramba huori munyika muno anova atsigira zvataurwa nemawarheads, mashoko anoratidza kuti vachiwenga havasi kufara nezviri kuitika mukati mematongerwo enyika ino. Vachiwenga vari kunyunyutawo uyezve vashandisa Heroes Acre sesteji yekuudza vanhu zvinhu zviri kunetsa mukati menyika inoi.
Vamunangagwa vakati havo vanotevedzera bumbiro remutemo uye vari kuda kusiya basa muna 2028, asi vamwe vanoti havana zvavari kuita kumisa vave kukonzera kunetsana mubato vachida kuti varambe vari panyanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, muzinda weWhite House vazivisa kuti nyika yeColombia yazobvuma kutambira zvizvarwa zvayo zviri kudzingwa muAmerica. Izvo zvinotevera kumboramba kwemutungamiri wenyika iyi vaGustav Petro kuzvitambira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanga vazivisa kuti vaizotemera nyika iyi zvirango kubudikidza nemitero panyaya dzekudyidzana. VaTrump vakaparura chirongwa chekudzinga zvisoro zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta Advocate Kennedy Masie.
Zviri kuitika izvi zvinhu zvagara zvichitarisirwa nemaonero atikuona ari kuitwa immigration removals kuno kuAmerica. Hurumende yavaTrump yakatanga kufokasa one vanhu vanga vari mumajere, vanhu vangava nemhosva dzanga dzakasimbawo and vasingakodzeri kuva vachipiwa mapepa munomo vachidzoserwa kunyika dzavo. Zvakaitika neColombia zvekare zvinhu zvataona zvekare zvichiitika nedzimwe nyika dzinenge dzisiri redi kutora atingati vanhu vavo. But zvatikuona zvekare ndezvekuti hurumende yeAmerica kupfurikidza vaTrump vanenge vari serious nekudzosera vanhu, ende vari serious zvekare kuti kana pakaitawo hurumende dzisingadi kutora vanhu vavo vangave vachiisawo atingati masanctions kana kuti mataris sezvatikaona zvichiitika kuColombia.
Pane zvingadzidzwe here nedzimwe nyika, nekuti tinoona kuti vari kuramba vachitaura panyaya yemuganhu weAmerica neMexico panyaya yatiri kuona iri kuitika iyi?
Zvingadzidzwe ndezvekuti ukoko kusouthern border uku kunenge kwakushita kuchinetsa kupinda kana pane vane vangawanga nezvirongo zvokuti vaiva vachiuya nekuMexico. Zvekare dzimwe nyika I think dzaiswa yatingati pachirungu on notice kuti kana pakaitawo vanhu vavanoregawo vachipfuurawo nemunyika dzavo vachiuyawo kuAmerica through southern border, America I think iri kutaura kuti isitiri ready kuvadzosera ikoko kunyika dzavanenge vabva ikoko.
Munoona zviri kuitika izvi zvichitambirwa sei nevatsigiri vavaTrump?
Ko zvino I think vatsigiri vaTrump vari kufara nokuti izvi zvunhu zvavaive vachitaurawo pacampaign trail yavo ende zvinhu zvavari kutaridza kuti aiwa vari serious nokuzviita. But izvi zviri kuitika hazvo nezvekuti inyaya yeimmigration yemuAmerica inyaya isingapedziwe hayo nokuita zvichimbi chimbi kubvisa vanhu sezvatikuona zvichiitika. Zvinhu zvinoda mari yakawanda kuti zvive zvichiitika, ende uyezve zvinhu zvinoda kuti mutemo weimmigration wemuAmerica zvekare uye uchigadzirwawo kuti kana pane nyaya dzinge dziriwo pamberi pemadepartments eimmigration dzive dzichifambiswawo nenguva, zvinhu zvatisikuona zvichiitika iko zvino. Saka ndoona sekuti pachiri ne a long way to go kuti nyaya iyo yeimmigration ive ichigadziswa muAmerica kupfurikidza mutemo weimmigration.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavelous Mushanga nyauye weStudio 7 vari muDallas kuTexas muno muAmerica. Munhau dzemitambo. Kusarudzwa kwakaitwa vanxobile Magwizi kuti vatungamire sangano renhabvu munyika reZifa nemusi wemugovera kuri kukonzera gakava munyika. Vamwe vari kuvatambira asi vamwe vanoti kutyidzana kwavo neshoroma dzakaita savakuda Tagwirei navaWikinochivayo kwakapa kuti vakunde zvine huori mukati. VaMagwizi vaimbenge vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva dzekuita zvehuori vachishanda navaTagwirei kusakunda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Ini nemaonero angu ndatevera sarudzo dzakawanda dzekusarudza vatungamiri veZifa, asi ndakafara mafambiro akaita sarudzo rapera nemugovero. Takatarisa vakapinzaridzo kusarudzo kune vatungamiri vakawanda vakaita sana Twimpiri vana Filemon Machana vakambotungamira mutambo wedu nezuro. Asi ndinotenda kuti mutungamiri akazosarudzwa vanongile Magwizi. Ndinofara zvikuru nekufarira basa kwavanoita.
Vane nhoroondo yakadii munyaya yenhabvu kubva kumashiro?
Ndinofara zvikuru ndikati ndivatevere basa ravaita. Tisati tambofungidzira kuti tichadzoka kutamba nedzimwe nyika tichiri pabhani yeFIFA. Ivo vanga vatopiwa kutofambisa basa rekubatsira zvikwata zvakasiyana siyana, nokuti tiyoke kuti taibva kuCovid zvikwata zvakawanda zvanga zvisina mari. Asi vakashanda zvikuru kubatsira zvikwata zvakawanda, zvikwata zvikuru zvakaita sana Highlanders, zvikwata zvakaita sana Dynamos nezvimwe.
Zviri kunzi vamwe vakapfumbatiswa, pakachinjanwa mari, pane vakavimbiswa zvikurukuru kuti sarudzo dzibude neimwe nzira. Zvakafambawo sei ipapo, mune zvamakanzwawo here?
Ine hangu handingazivi zvikonzero zvavo vatungamiri vakazosarudza kubuda. Asi chandinoziva ndechekuti sarudzo mune zvatakaona sarudzo rwakaenderera mberi zvakanaka murunyararo, uye haisi nguva yekutanga kuti pave nevatungamiri vangazosarudza kubuda mumakwikwi makwikwi aakuswedera. Zvikonzero zvingangosiyana. Kutungamira mutambo wenhabvu haungazvigoni uri wega.
Zvine umbowo here zviri kutaurika taurikawo izvozvizvo?
Ndingangoti sekutaura kwandamboita pakutanga kuti ndatevera sarudzo sarudzo dzakawanda mumashure dzanga dzichipinza vatungamiri, uye neii sarudzo ndakaitevera zvikuru. Mashoko anotenderera, uye kune vamwe vanenge vakufungidzira kuti zvichafambi nenzira yavanga vakatarisira kwavari, pane mashoko anogona kubuda. Asi ini hapana wandakaona achipiwa mari. Mashoko ndaiwanzwa angu kuti hanzi kune vamwe vangave vachipiwa mari, asi kuti ndikati ndakaona vanhu vachipiwa mari, kwete hapana wandakaona.
Muongorori wenyaya dzemitambo Tandazani Zimbwa ari parunare kuvulawayo naIvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 murisei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing namasisi Marvelous, murisei apo. Ini ndozoo good news best. Ndokumbirwa kutaura zvekuti 2030 munangagwa anonga achipoka. Ndaramba sevanhu vachamisa, ndaramba hakuna izvozvo. anuwe kutono shono kuti akutoshufana pachawo kune mumwena akuti mawo vhiti amwena akuratidzira kuti amurangangwa atichamudi pa 2020 tema yakanga ipe muna 2028 because vari kunongeswa zvine mukanga mawo vhiti arikupa 100 pisa mari isikakwani kutenga chikafu pamwedzi nemari yasikari kwasi kutobhadharawo mushandi
iye pastudio makadiko pastudio makadiko vana jonga ndiri mubvunzo kumbobvunza kune ava vanoti vamunangako havasivo vari kuti varambe vari pachinzvimbo asi kuti vana vezimbabwe kativei vanhu vezanopfa vanofunza kuti vana vezimbabwe ivo vezanopi ivo vana vezimbabwe tinoda kumbovabvunzawo kuti vana vezimbabwe mazanodimi vana vezimbabwe chetei maopposition haasi vana vezimbabwe here toda kumbotimbovabvunzawo musada kunyepera vanhu musada kunditiyepedzera kuti mudaira vanhu vezanopi ivo munangagwa hatichadi tiso zvimwe zvivakwa zvezimbabwe zvacho hatichadi munangagwa munangagwa must go munangagwa must go
ndokukwazisai zvese muri kutaura Nati Bakamana paDurban South Africa ya pane nhau iyo yekuwandudzwa kwezivo yaitaurwapo namukoma nhungirigina makombiyuta AI yakanaka zvikuru yekuwandudzwa kwezivo inosimudzira technology yakanakisa pakuti zvidzidzo zvepamusorosoro zvine dzimwe fundo dzekuti dzingatibatsira zvichienderana nematechnologies aripo
murisei anasisima kana koma jonga nana koma blessing apo varisei pamusha mukuru ewa vachimamba nga parasingbek apo ndoda kutaura pamusoro pemachina munoona takadzingira varungu tichiti kwai ndo vari kupamba ifuredu sasiyenai paari nemachina ari kutouraya ende vakavapa mutemo wekuti munoshandiswa futi ndiani ngokuti isu muzimbabwe takakura muzimbabwe musikashandiswa futi kuonekawo nefuti kana banga 6 gear unosumba wavharirwa
vandudza bumbiro romutemo kwavada kuita vamunangagwa ndinonasi kuti vanenge vakuigochera pautsi zvekuti handifungi kuti vangazotodzipedza zvakanaka kuti 2030 yacho vangazotoiona zvakanaka zvinokwanisa kuzotovakanganisira zvakawanda none nedignity yavo inobva yazotodzika zvakanyanya kupfuura zvaaifunga otherwise zvingaizwa vagabe zvikati vazvishoma ngavazotosiyana nazvo vatobva zvakanaka zvine usmart vaende kuzvizororera nguva yavo ivo vatokurawo zvavo vangachada kuwedzera nguva pazvipi
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchikamu chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezimbabwe yekukokera musangano wekuti ikwanise kuwana rubatsiro rwunodzokorora muchirongwa chedu chelive talk nhasi tiri kutarisa nyaya yekusawirirana kuri kuitika mubato rezanu PF zvichisimudzwa nekurudziro yevamwe mubato iri yekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato Emmerson Mnangagwa varambe vari panyanga vamwewo vachiti vaConstantino Chiwenga ndo vanofananga vachitora chimuti vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mubato rezanu PF munenge mapindwa napongwe nekunetsana kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmmerson Mnangagwa voramba vari panyanga here kana kuti kwete zvitoro zvikuru zvave kuvhara zvichisiya vakawanda vasina mabasa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina Stanley Kilemusanga.